Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi, uri musi wechishanu chikumi 23, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komisheni yeZEC inoti vanhu gumi nemumwe chete kusvika pari zvino ndivo vane mapepa akatambirwa kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Munoziva kuti inini MDC ipati yevarombo, ipati yenherera, ipati yeshirikadzi, ipati yezvirema. Saka kubudikidza neizvozvo izvo, makandidhetsi edu mazhinji ari kubva kumativi mana haana mari dzekuti vabhadhare dzakatarwa neZEC.
Bato reMDC rinoti ibato revarombo vanoda kushandura upenyu hwavo kuti huve nani, haringafanani nemamwe mapato ane mari nekuda kweuori neumwe upfumi hwakawanikwa nenzira dzakaipa.
Nyika yeZimbabwe ine varidzi vayo, inotungamirwa nemhondoro, inotungamirwa nenziyu, uye zvekare panodikana runyararo. Tichasa sarudzo rwatakatarisana naro haruna chokwadi mukati.
Rimwewo bato rinopikisa rePeople's Patriotic Party ronyorera bazi reUnited Nations tsamba inozivisa danho ravo rekuramwa sarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti vanhu makumi maviri nemumwe vakaendesa mapepa avo nechitatu asi gumi havana kutambirwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira kutadza kubhadhara mari inosvika mari yokuAmerica $20,000 kana kusapiwa mazita akakwana kubva kune vakanyoresa kuvhota. Mumwe nemumwe aifanirwa kunge aine mazita gumi kubva kumatunhu gumi enyika. Vaimbova gurukota rehurumende vasevhia kasukuwere vachakwikwidzawo vakazvimiririra. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vaLovemo Maduku veNCA, vaJoseph Busha veFreedom Congress, vaTrust Chikohora veZCPD, vaBlessing Kasiamuru veZIPP, vaWilbert Archibald Mubayiwa veNPC, vaGwinyai Muzoriwa veUANC navaHarry Peter Wilson veDOP. ZEC inoti mazita evachakwikwidza nzvimbo dzedare reparamende nemakanzuru achaziviswa musi wa30 chikumi kuitira kupa mukana kune vanenge vaine kunyunyuta kuti vakwidze nyaya dzavo kumatare. Masangano anomirira nyaya dzesarudzo anoti vemapato ezvematongerwo enyika vanosungirwa kutevedzera mitemo yesarudzo sezviri mubumbiro remutemo wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni kuti tinzwe maonero avo.
Tapfuura chinhano ichochi cheNomination Court kureva kuti avo vari kukwikwidza musarudza nguva yavo yakwana yekuti vachienda kuelectorate kuti vatengese zvirongwa zvavo kwavari kuitira kuti vazokwanisa kuvhoterwa musi wa23 August. So tiri kutarisira kuti panga pane full campaign yakasimba kubva kumapato aya, uyezve tikutarisawo zvakare kuti mapato iwavo vabudise pachena kuti zvavanotarisirwa kuitwa kana vakabudirira musarudzo ndezvipi. So tiri kutarisira kuti vachalonja mamanifesto zavo, vanhu vochizoonawo kuti zvavari kuti ndo zvavachaita kana vahwina musarudzo zvinhu here zvakatarisirwa kuti zvinoita kuti Zimbabwe iendere mberi, Zimbabwe ibudirire.
Imi munoonawo sekuti ZEC yakagadzirira zvakakwana here?
Panyaya yegadziriro yeZEC pakumhanyisa chirongwa chesarudzo chegore rino, isu tinongoti ZEC yacho ndo inosungirwa kuona kuti mabasa ari kufamba zvakanaka, uyezve ndo inosungirwawo kuona kuti vagadzirirawo zvizere. Isu chatinongogona kuita kuongorora kuburikidza nekuobserva kwatiita maelections kuti vakagadzira zvakakwana here kana kuti vanga vasina kugadzirira.
Maona wosei mafambiro akaita chirongwa ichochi che nomination court.
Takaona kuti vazhinji vakatsadza kuti mapepa avo apinde pamusana penyaya yekuti vanga vasina hombo kuti mari vanga vabhadhara mari dzakakwana dzinodiwa for manomination iwao. Taonawo zvakare kuti Zeki yaonawo kuti panga pane dambudziko guru irori. Nhasi unoyanyorawo tsamba ichiti avo vakatadza kufaira mapepa avo nezuro vanga vachikwanisa kuti vafaire mapepa avo nhasi. Saka ndivo vanhu vanga vari kutarisirwa kuti nhasi vanogona kuendesa maproof iwawo kuitira kuti vange vari macandidates paelection irikuitwa musi wa 23 August 2023.
Imiwo sesangano riri mune zvesarudzo zvamuri kuitawo ndezvipi kubatsira mhomho yeZimbabwe?
Isu tiri kufundisa voruzhinji kodzero dzavo maererano nokuvhota. Tiri kuti vose vakanyoresa kuvhota vaende kunovhota murunyararo. Runyararo rwakatarwa mubimbiriro remutemo wenyika, Constitution yeZimbabwe, uyezve chikamu chesection 155 chebumbiriro remutemo weZimbabwe chinoti sadzo dzinofanira kugara dzichiitwa nguva dzose nenzira ine runyararo yakasununguka, pasina kubiridzira, pasina kumbunyikidzana, uyezve pasina mhirizhonga kana kuti chitsotsi.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni vari parunhare muHarare nestudio 7. Bato reMDC rinoti ibato revarombo vanoda kushandura upenyu hwavo kuti huve nani. Saka zvakasiyana nemapato ezvematongerwo enyika akawanda ane vamiririri vanozvitsvagira mari nekuda kweuori hwavanoti hunoitwa nemapato aya. Vanoti izvi zvakapa kuti vakundikane kuwana mari yakawanda yekubhadhara yekudomwa kwevakange vachifanira kunyoreswa nenguva. Tsamba yavo kuruzhinji inoti mari yavanoda kukwikwidza iyi yaifanirwa kubhadharwa kubva mumari inopiwa mapato nehurumende, iyo yaifanirwa kubhadharwa nemusi wa 10 Chikumi nehurumende. Asi vanoti chero hazvo vakavimbiswa kuti zvinhu zvaive mugwara negurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi, mari idzi hadzina kuuya nenguva, zvakazokonzera kunonoka kubhadhara kwevainyoresa vebato ravo. Sangano reZEC nezuro rakange razivisawo kuti vai yaive yawedzera nguva yekubhadhara kunyoresa nerimwe zuva kusvika nezuro manheru, nguva dza4 manheru. Chero panga pasati pave nemudzimai ange aziviswa kuti akanyoresa nesangano reZEC. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavaDouglas Monzora, mutungamiri webato reMDC vaLloyd Damba, kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga mukoma ivanzi munoziva kuti inini MDC ipati yevarombo, ipati yenherera, ipati yeshirikadzi, ipati yezvirema. Saka kubukidza neizvozvo izvo makandidhetsi edu mazhinji ari kubva kumativi mana haana mari dzekuti vabhadhare dzakatarwa neZeki. Yatakaona kuti zvirango zveupfumi zviri kupiwa pamusangano weMDC inomirira varombo, nekuti mukatanga kuti mimi ZANU-PF ipati ine vanhu vane zviwanikwa, asi ndiwo pati inotaura kuti tiri pamasanctions.
Asi kana damba veZANU-PF vanotiwo bato ravo rakakura kare, vane mabhizinesi nevanhu vakawanda vanovabatsira, imi hamunawo here vanokubatsirai?
Asi mukazva kuti pati iri pamasanctions yakatakwanisa kutenga motikari maFord Ranger mu210 constituencies dzakabva kuAmerica. Saka tabva ipapa pamusoro peizvozvo izvo isu tobva tati tinoda kubhadharira macandidates edu mari dzekuti vabhadhare manomination fees.
Mubvunzo muhombe panapa ndewekuti mari yacho yanga imburipo here?
Taifanira kupiwa mari dzedu musi wa10. Musi wa10 June hatina kuzokwanisa kupiwa mari dzedu. Tobva taita follow up mari dziri kuti tibhadharire makandidhetsi edu varombo. Zvachinge zvavidaro tichibva tanzi mari tiri kupiwa musi wa19. Tichibva taita an obligation kune Zeki, but Zeki akaramba kuzvinzwisisa. Saka takazoita mari yedu mucentral card necentral payment system. Zeki akaramba kuti tiite swipe, tichibhadhara vamwe neswipe. Asi zviri kukatyamadza ndezvekuti izvo vanhu vese kamamwe mapolitical parties akakwanisa kubhadhara neswipe, isu vakatirambira vachivaroda keshi. But keshi yacho tinoiwana kupi, nekuti isu hatina maMP ane huori, hatina makandidhetsi ane huori, hatina mamembers ane huori.
Kotsamba yakanyorwa iya neZeki vachiti vanhu vasina kukwanisa kubhadhara ngavauye vazobhadhara, imi hamuna kuipiwa here?
Tavanyorera tsamba makuseni tichiti dai matipo nguva ndobva wabvuma. Saka maona tsamba yavaburisa yekuZeki iri kubvumira kuti vanhu vakarambirwa nemaswipe machines avo ngavo vabhadhara. Isu patasvika makuseni ndinoda kuti kupe example yekuBulawayo wabva warambirwa kubhadhara. Saka naizvozvo tiri kupesekera nenyaya yekuti takaendesa zveiko kukoti nenyaya yedelimitation. But zvinhu zvatiri kuita kuno kumatiti nayo takaibata but vaakutirambira kubhadhara kuti takanonoka. Asi isu mamachines avo ndo airamba vatirambira central payment system.
Saka neimwe nzira muri kuti zeki iri kurwisana nemi here vadamba. Imimi chete ndimi makarambirwa kubhadhara.
Tiri kurwiswa nezeki, tiri kurwiswa nefast, tiri kurwiswa nemilitary intelligence, tiri kurwiswa necentral intelligence organization. Havasoda kuti MDC inge ichipinda mukwikwidzo dziri kuuya. Nekuti ivo vane vavaroda kuti vakwikwidze. Nekuti democracy to them is a threat. To them democracy and pluralism havaidi.
Avo vange vari mutauriri wava Jacques Monzora, mutungamiri webato MDC, vaLloyd Damba vari kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, asi vakaudza Studio 7 kuti hakuna munhu ari kuvharirwa panze, asi kuti mari yako chete woenda kunonyoresa.
Madzimai emuno mukatarisa pasi rese, Zimbabwe yakaedza zvakanyanyisa kusimudzira madzimai kuti vapinde mupolitics. Vari kuti vavharirwa, handisi kuzva kuti vakavharirwa kupi. Zvino kana usina access to resource, wotoda mutoro wekuti unga uchitungamirira nyika. Hamusi kuona kuti muri kutaura zvinhu tu zvakati pesane. Munhu ari kuti ndirikuda kutungamirira nyika asina handina maresource, unozozvibatanidza sei?
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reZimbabwe People's Patriotic Party muZimbabwe rakanyorerawo kuUnited Nations tsamba inozivisa danho rekuramwa sarudzo dzakatarisirwa kuitwa idzi dzegore rino. Tsamba iyi inoti Zimbabwe haina kusununguka, haina kodzero dzevanhu, inoti vanoti dziri kumbunyikidzwa. Vanotiwo sarudzo hadzisi kugadzirirwa zvakajeka uye mutemo uri kushandiswa zvine tsvete zvinopikisana nechisungo che-445 ne-448 chakapasiswa neUnited Nations Security Council. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato iri vaZvaringeni Samuel Chasi kuti tinzwe pane nyaya yavo.
Zimbabwe inyika yedu yezvipikirwa. Tatakatarisira kuti gore rino sevana veZimbabwe tichava nesarudzo dzine runyararo dzisina mhirizhonga mukati. Takatarisa kuti maelectoral reforms atakataura nezvavo sebato vePeople's Patriotic Party achavhumirwa here. Taona kuti haana kutenderwa, haana kuteererwa. Uye zvekare takati isisi kuti tikwanise kukwikwidza makwikwi awa zvingatiitiremerei, asi togona kutsigira ivo vane shungu vanokona kunga vakwanise kukunda maelectoral reforms asina kuisiwa mukati. Uye zvekare kana vachigamushira kuti pachava nerunyararo, hapana anozoti ndabiridzirwa mumutambo uyu.
Imi chikurukuru chaita kuti munyore tsamba iyi United Nations chii?
Chaita tinyore tsamba iyi ndezvokutadza kuti nyika yeZimbabwe ine varidzi vayo, inotungamirwa nemhondoro, inotungamirwa nemudzimu, uye zvekare panodikana runyararo. Chitasa sarudzo rwatakatasara naro haruna chokwadi mukati, rune kubiridzira rukubva kubato reZANU PF, uye zvechirungu chitaura kuti rigging mechanism. Yatatarisira kuti hapana runyararo rungabve bato reZANU PF, bato rikangotarisira zvemhirizhonga badzi. Saka kuti tikukwidze maelection inoisa vene venyika panjodzi hazvisirizvoba. Toda kuti tikwanise kutsanangura magrounds and reasons ekuti tikwanise kuenda to the next stage.
Mareforms amuri kutaura vaChasi anoitwa nemapato ezvematongerwo enyika here kana kuti nehurumende? Mune makutarisira zvipi kuseri kwekutambirwa kwetsamba yamanyora iyi?
Mapazi ose atanyorera takatarisira kuti dai vakwanisa kuuya kuzoita monitoring and supervision yesarudzo vatarisana naro. Tasara kuti kumashure tine Moshanti Commission isina kugadziriswa. Totasa kuti mhirizhonga dziri kumashure zvekare hazina kugadziriswa. Tine matare takatasana nawo akati wandei anoda kugarurwa dare pasi akwanise kugadziriswa. Takatasira kuti mareforms da akaitwa zvizere, da tisina zvese zviri kutishungurudza izvi panguva ino. Ndosaka tati kwete bodo, taramba kuti isise bato tingakwikwidze pasina mareforms azere. Zvichazira kuti panogona kuzitika mirishonga pamberi apo ikazokanganisa upenyu vevagari weZimbabwe vasina vekutizira asi vanotorarama varimo muground imomo nezvavanenge vanazvo. Saka zvatikoshera kuti UN dai yakwanisa kuzogadzisa nyaya iri kunetsa muZimbabwe without any delay or postponement of the elections kune vachakwanisa kukugwiza panguva ino vachigwirana nazvo.
Mutungamiri webato reZimbabwe People's Patriotic Party vaZvaringeni Samuel Chasi vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Chirongwa chegore rega rega cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinoitwa nebazi rehurumende yaAmerica reUS Government's Young African Leaders Initiative kana kuti YALI chatanga svondo rino. Zimbabwe ine vatungamiri vechidiki vanosvika makumi mana nevaviri muchirongwa ichi. Kubva mugore ra 2014 pachatangwa vechidiki vanoda kusvika zviuru zvitanhatu vakawana rubatsiro nedzidziso nechirongwa ichi kubva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica. Studio 7 yabata mumwe ari muchirongwa ichi kubva kuZimbabwe, Terence Maposa, murimi wehuku dzechivanhu nembudzi kuMondoro uyewo akavamba restaurant yechikafu chechivanhu ine mbiri kuNgezi inonzi Kwateri. Ngatinzwei hurukuro yataita naye.
Chirongwa ichi takati apply chawana mukano ichi apply ari ino endo kechitu ndakambo apply last year but atinongoenda wana mukano wokuselectwa and ndikabvanda apply zvakare izvino ndikabvanda wana mukano wokuita kuma interviews so ndo zvakaita ndiwanewo mukano wokuya kuno ndiko kwasa kudzidza nekuona nekopa nekuwana manetworks muline rebasa rangu randiri kuita iroro.
Chakakupai mimi pfungwa yekuti haa rega ndimbo applyawo kuyali uku chii?
Semunhu akakurira kumusha kuMondoro kuvillage 6 handina kunyanya kuwana yatingati exposure ya kuti mukano wekuti ndione kune vamwe vakazvitakare kana kuti kune vamwe vakazvakaitika zvikabudirira yanga iri nzira yekuti ndidzidzewo kune vakazvitakare kuma economies akatoestablishwa kare kuti kwasawo kuona nekudzidza kuti apa zvinofanisa so nevakafamba nzira dzacho izvozvo ndokwasa kudzidza zvakanaka ndo zvakandipa chidiso chekuti ndikwanise kuapplya kuti ndikwanisa kuwana dzira kukwanisa.
Nebasa renyura munoita nini kuZimbabwe uko tinonzwa mbiri yenyu inofamba stereki nezvamauya kuno kuzoona izvo munotarisira kuti muchabuda nezvipi kuchikoro chamuri iko zvino?
Semurimi arikuedza kuda kuita zvinhu zvakawanda mubasa rekurima ndiri kutarisira kuti chekutanga ndichawana maideas ekuti ndive nemanew farming technologies sezvandatotanga kutodzidza nhasi patechnologies ekushanda navo pakurima uye chechipiri ndichakwanisa kuwana maconnections nevanhu vatinokwanisa kuti tigadzire mapartnerships vanhu vatinokwanisa kuti vave vanhu vanogona kuinvesta mubasa rangu kana kuti manetworks nevanhu vekune dzimwe nyika not only kuAmerica asi kune mamwe African countries kuti zvinoita easy kuti tishare maideas kushare mabusiness ideas kana kufambirana uye kuti tikwanise kuendesa basa redu refarming kuberi tichidzidza nekukopa kune vakazvitakara.
Ndopedzisira ndichitsvaga kuti saka imimi muri kupi muchange muchidzidzira izvi muri kupi muno muAmerica?
Izvizvi tirikunguva zhinji yedu tinenge tiri kuno kuIndiana kuWest Lafayette kuPurdue University inova university yezvekurima University of Agriculture and tichazombofamba kunana Chicago munana July umu tichaenda kuChicago kwatichange tambonoita futi mukano kunetworka nevamwe ikoko nekudzidza zvimwe tiri kuChicago kwamazuva mashoma shoma then tozopedzisata kuWashington DC sata dzokera kumusha.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative YALI 2023 Terry Maposa ange ari parunhare kuPurdue University kuIndiana neStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepa nawo anhasi. Pepa na Ure Herald rine nyaya yekuti muzvina bizimiti ava nemabhazi akawanda akabatsira muhondo yechimurenga uye vakaitwa gamba renyika vaBen nawo mucheche vakaradzikwa nezuro kupurazira vo kuBeatrice. Mubepa naure Zim Live rine nyaya yekuti aimbova murairidzi vaPeter Vowles vadomwa nenyika yeBritain semumiririri wayo mutsva kuZimbabwe. VaVowles vakambodzidzisa muZimbabwe kwegoro rose vari kutora chinzvimbo chaMy Melaine Robinson. VaVowles vari kutarisirwa kutanga basa muna Gunyana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hallo magadi studio 7 yose navateereri vayo. Tinoitwa Prophet Chinogure. Tinoda kuti ndichende mwari pabasa rose ramunotiitira vashamarari vestudio 7 nepfenyuro inofadza zvikuru. Tinotarisira kuti muwe nemushando wakanaka munguva dzatasangana nadzo dzamaelection idzi muZimbabwe. Regai nditi Prophet Chinogure vari ku tsunza kana kuti kuzadzisa mashoko akagara aripo kubva pasichigare nekukurudzira wezvitendero muZimbabwe nevari kunze kwedzinyika nevedzimwe nyika dziri pasi rino kuti tibatsirane kubata munamato pamhuri nepanyika yeZimbabwe. Tinokumbira zvikuru wekereke yeZion Apostolic Church ngatipfugame nemamwe mapostori ose kunyangwe nemamwe mapentecostal nemainternational churches. Zuwa ratiri kutarisira kuenda kumaerection makereke ose abatane vakumbirire mhuri yeZimbabwe runyararo nokuti Zimbabwe yagara inozoguma yava nekudeuka kweropa nguva nenguva panoguma paitwa maerection. Hatisi kuzvida rwendo rwuno.
Mamukasi vanakanda mirire ndiuchema ndoshandisika nokunyepa kunoita vatori venhau hei kasi kuiri gesi yenu kasi kuiri gesi arestedi zvakasi zvekunyepa but one thing for sure kasi kuiri kugeti votes from ZANUPF not from the existing opposition. Thank you.
Studio mrisiya uyo murume wemavadzo samufonire isai namba dzake mumafoni menyu anoti bhoha zvamutoro mvesu. Andoti bhoha zvamutaura musambomufonere bhoza zvitatasana nemaelection soka anotaura mbishi zvake kutaura zvimbishi. Aiwa andoti bhoha mvesu
pastudio apo muri semuseya
aiwa wada kuzongowanda wanda andowana mvongo dzamuto chaiwo wada kungowanda kudaita mapurezidendi papurezidendi panodiwa munhu wani akadiwa vanhu 17 zvada kuwanda ita torofu kuda kukondesa mapurezidendi panodiwa munhu wani ungaongozoti ma20,000 anongoenda mahara ma20,000 yatoamwe watengawo mahonda fit wanoita mushikashika muharareka zvatone musoro dhan zvada kuita apo ngandoite mnangagwa iye anozviti ndiri mnangagwa napurezidendi chamiza chete pamwese ana monzora vanakasukuere nanamairinda masarira ngawatenge mota kamawishi uko kuite mushikashika zvatonani ma20,000 imari yakawandisa pamwerosha ya20,000 munhu adaita purezidendi daita purezidendi usina kana zendi ndoda kuzoba ikoko purezidendi afanira kunga ane mari ane upfumi ya
musemuse vanamukoma tanonoka wande nanamukoma Blessing Zulu tendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi takutaurawo panyaya yemaelekshoni yemakandidheti ari kupinda ari madhabhodhabho. Aiwa zvinhu zvacho varume zivai kuti vati kutamba navo tikutamba bhora netimu inoita zvembabvu saka tarirai hatitarisisei muone kuti zvagara vamwe vanhu vekutriplec havasi vekutriplec chaiko havadi kugwira ruzhinji saka ndosaka muchiona vachitengwa nanafazi vachitada konzesa confusion mupati havasi magenuine triplec tiri kuti matriplec chaiwo chaiwo handei maita vestudio 7 ndiri mukadoma
studio 7 tadzoka pastudio 7 ai amavhaza mune problem munozainonzi problem muda kupuwa dzimwe 5 years dzei dzimwe 5 years dzei dzamuri kutaura nai vamavhaza kuti vanhu endai munovhotera ZANUPF hakuchina ZANUPF munhu achavhotera ZANUPF vamavhaza. I'm very sorry for that. Ezvo muri kupembedza chimushini chimwe chamati chama chama tenga chama tu tatarika kutenga because baku kutenga because baku kama election chama isa kuparana tu chama ruku pembe jaku cha urani paridi unokuto fota no kita say usaska mkuko hujanda idigo kana mwarume makuru kana manachi vengwa wachinda ajume toroti hey mushini tatenga mushini tadai tadai azvishandi izvozvo panguva ino enough is enough chakachinza nechakatanga iye zvino hakuchina chiri mukatengei chiri mukadii chiri mukadii hakuchina Zimbabwe yaora chaora chinhu chakuchina chachida munotenga mushini maticha ane mari munotenga mushini mauya madokta mambabhadhara mari hamuna simangomanya tegatenge mushini kuti vanhu vagoona because vanhu varikukomplaina nhau dzokuti hamuna mushini hamuna chii machidai machidai hapachina vadokta mabanza zvamuri kutaura zvese zvimakagadzira chimhuka che chinonzi fazi chamakagadzira chemasiya iwo iyaya mende iwo masiya iwo anotenga kumashopu api zvinoenda kuzvipatara zvipi iwo masiya iwo vabereki vanoenda kuzvipatara zvipi nevana vanoenda kuzvipatara zvipi vamwe vacho rotoona kuti vanototambura vanenge vachifamba vachiita vefazi vacho toona kuti vanototambura chaiko mari dzavakapiwa dzo dzapera kana dzapera muchaita sei pasi nezanup pasi nezanup pasina munangagwa pasi nemuva mavhazi zvinotora zvino
idzo ipfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muTunisia. Tunisia yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi anosanganisira kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu, kushayikwa kwechikafu nemabasa. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vari kushushikana kuti munyika yakatanga chimurenga chikurwira hondo yejekerere kana kuti Arab Spring remangwana reTunisia harina kujeka. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi. Pari kutyirwa kuti nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi, Tunisia ichatadza kubhadhara zvikwereti zvayo kunyika dzekunze nemabhanga nemasangano anokweretesa mari, zvichapa kuti upfumi hwayo hubva hwananga kumawere zvichitowedzera urombo munyika iyi nekutambudzika kwevanhu zvakanyanyisa. Muna Gumi Guru 2022, banga reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rakawirirana nehurumende yeTunisia kuti yaizopiwa mari inoda kusvika mabhiriyoni maviri emadhora ndokunge nyika iyi yatenda kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi uye matongerwo enyika. IMF yakurudzirawo kuti Tunisia ibhadharise vanhu mitero pakutenga gorosi uye mafuta ekufambisa dzimotokari. Asi panonzi hapana kuwirirana pakuti zvinhu zvingawandudzwa sei munyika iyi. Mushure mekushanyira Tunisia mwedzi uno, mutungamiri wekomishen yeEU kana kuti European Commission President vaUrsula von der Leyen uye mutungamiri wehurumende yeItaly vaGiorgia Meloni vakazivisa nezvechido chavo chekubatsira Tunisia. EU neTunisia dzakatenderana kushanda munyaya dzezvekutengeserana, kushanyirwa kwenyika uye kutengeserana mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. EU yakati yainge yakagadzirirawo kupa Tunisia mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemaeuro. Painge paine tarisiro yekuti danho iri nereIMF zvaizobatsira Tunisia. Pamusangano nevatori venhau muWashington DC muAmerica pakati pegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muItaly vaAntonio Tajani, vaBlinken vakati vari kufara kuti Tunisia yakazivisa kuti iri kuda kuvandudza zvinhu kuti ibatsirwe neIMF, asi vakati iri danho rinogona kutorwa neTunisia chete nekuti inyika yakazvimirira. Vakati havo panoda Tunisia rubatsiro panyaya yekuti isavende kumawere munyaya dzezveupfumi. Vakatenda EU nekuratidza chido chekubatsira Tunisia, vakakurudzirawo IMF kuti iuye negwara rakajeka rekuti Tunisia yobatsirwa sei. Asi vaBlinken vanoti zviri kuhurumende yeTunisia kuti yotora danho ripi kugadzirisa zvinhu munyadzi zveupfumi nematongerwo enyika. Bob Lincoln vanoti America inoda kuona Tunisia ichibudirira. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muTunisia. Maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Na iwaya mashoko tabata tashika kumagumu echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Evans zininga ndiri muWashington DC. Mosara mwina ntungamiri nkomo achikupa echirongwa cheIsindebele.